manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anasi kuri musi wechipiri chivabvu 5 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwandu uhu unogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Nhengo ina dzeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa dzinodzingwa muparamende dzichinzi neMDC inotungamirwa naMuzvari Chokozani Kupe adzikodzeri kuramba dziri muparamende.
Tine kunyunyuta kukuru chose nekushamisika kuti hurumende inopa chidzidzo chakadai sei vasingatarisi mashandiro einformal sector. Informal sector ndo yakabata economy ende taitarisirawo kuti mamajors anoiswa nehurumende anopawo mukana padiki diki zvapo pekuti informal economy ikwanise kunge ichioperate.
Vanotengesera mumigwagwa voshushikana nedanho ratorwa nehurumende rekuvasiya vasiri muurongwa hwekuti vatangewo kuita mabasa avo. Nyanzvi dzoziya zvinoreva kuvhurwa kwemakambani panguva iyo nyika isina zvikwanisiro zvekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vadarika mamirioni matatu nemazana matanhatu ezviuru uye vanhu vafa vadarika mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru. Paramende nhasi yadzinga nhengo ina dzebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mushure mekunge yanyorerwa tsamba neMDC inotungamirwa naMuzvari Chokozani Kupe ichizivisa dare iri kuti nhengo ina idzi hadzichamiriri zvido zvebato ravo. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vadzingwa nhasi mumiriri wekuwadzana East National Assembly vaCharlton Wende, mumiriri wedanga mvura vaProsper Mutsiami, vanomirira dunhu revulawayo muzvare Tabitha Khumalo, pamwe naSenator Lillian Timvias vekuMidlands vachizivisa nhengo dzeNational Assembly nezvenyaya iyi, mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda vati vakatambira tsamba kubva kuMDC mukutanga kwemwedzi wapfuura ichivaudza kuti vaWende vaMutsiami pamwe naMuzvare Khumalo vakange vasamirire zvido zveMDCT. Nekuda kwaizvozvo vati kubvira nhasi vatatu ava havasisiri nhengo dzeNational Assembly uye vave kutora matanho ekuzivisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevanoona nezvesarudzo veZimbabwe Electoral Commission kuti kiitwe sarudzo dzekutsvaga vachamirira nzvimbo idzi.
I do hereby inform the House that vacancies have arisen in the constituency stated above by no connection of the law. The necessary administrative measures will be taken to inform this, His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe.
Kudare reSenate amai Timvias vadzingwawo nekuda kwechikonzero chimwecho. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa mudare, amai Timvias vati vakatyamara zvikuru nezvaitika vachiti ivo senhengo yeMDC Alliance vanodzingwa mudare neMDCT sei.
Ndatoshamisika ini because takapinda musarudzo tiremDC Alliance and nakupinda ndiri MDCT. Saka ndashamisika but I am not shocked. The regime will do whatever they want. It looks like they want a one party state and they'll get it.
Vawende, vanovewo munyori mukuru MDC inotungamirwa naNelson Chamisa, varamba kutaura zvakawanda vachiti vange vasati vazivisa mutungamiri webato ravo, Advocate Nelson Chamisa.
Takumbono udza mutungamiriri wedu vaAdvocate Chamisa, sezvo munozvanga vanga vasimo muParliament nezvabuda muParliament. Then after that, vacha so consult our leaders asipo the National Standing Committee, and tinotarisira kuti zuva ranhasi tichazobuditsa statement yeparty.
Mumiriri weHarare East National Assembly zvakare vari mumwe vatevedzerwa vachamisa vatendai biti vaudze Studio 7 kuti vashamisika nezvaitika vakati zviri pachena kuti bato reMDCT ringadzinge sei nhengo dzisiri dzaro muParamende.
Saka MDCT haigone kuti idzinge vanhu vasiri muAlliance, and MDCT itoriko itungamirwa naTokozani Kupe inotoonema nhengo dzirimo muParamende imomo. So zvinhu zvinotyakamadza pazvinhu zvinotakidza kuti ZANU-PF ida kupa musangano weMDC Alliance unotungamirwa nababa vachamisa. Saka tichagara pasi toona kuti toenda mberi sei.
Muongorori wezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti vanoona sekuti mamwe mapato vave kutora mativi pamakakatanwa ari mubato reMDC.
Haichasi nyaya yezvekutonga kwejekerere, kutonga kuri pachena. Yava nyaya yekuti zvematongerwo enyika zvisina kuti tsemetete ndozvapindira. Yava nyaya yekuti veZANU-PF vaakushandisa matare kuti vaite shaisano ndozvapo.
Asi murayiridzi weGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vati zvaitika nhasi hazvinei nemamwe mapato kana paramende vachiti zviri pachena kuti MDC iri kuzvikanga nemafuta ayo. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harinei nezviri kuitika mune mamwe mapato vachiti MDC ngaidzidze kugadzirisa matambudziko ayo isinganeneri mamwe mapato mhosva. Dare reSupreme Court rakapa mutongo mwedzi wapera wekuti bato reMDC raifanira kudzokera pautungamiri hwaro wa2014 zvichitevera kushaya kwemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi 2018. Nyanzvi munyaya dzemitemo nematongerwo enyika dzakayambira kare kuti mutongo weSupreme Court uyu waigona kuzoshandiswa namuzvare Kupe mukudzinga nhengo dziri muParamende dzakabva kudivi ravachamisa, asi vamwe vachiti mutongo uyu wainge wasara mumashure menguva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ramuzvare Kupe kuti vachatora zvakare here kana kuti kwete kudzinga dzimwe nhengo dziri muNational Assembly pamwe nemudare reSenate, sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanotengesera zvinhu mumigwagwa vari kuchema-chema zvikuru vachiti hurumende inofanirwa kuvabvumidzawo kuti vadzokere pamabasa avo sezvo vachirarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa. Vanhu ava vanoti vakawanda kudarika vanhu vanoenda kumabasa, nekudaro vanofanira kunge vachiriritira mhuri dzavo. Masangano anomirira vanhu ava anoti Vendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET neSurvival Vendors Union of Zimbabwe anoti hurumende yaifanirwawo kuona kuti vanozviitira mabasa emaoko ava vabvumidzwawo kudzokera kumabasa avo sezvo yakaita kubvumidza vemakambani kuti vavhure, asi vachiita kuti vashandi vavo vaongororwe kuti havana utachiwana hwecoronavhairas here kana kuti kwete. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemakambani madiki neepakati amai Stembiso Nyoni kuti tinzwe kana paine urongwa hwavari kuitira vanozvibatira mabasa emaoko ava. Makanzuru mazhinji emunyika ari mushishi kuparadza nzvimbo dzinosishandirwa nevanhu zvishandira ava, kunyange hazvo dare repamusoro rakapa mutongo richiti mamwe emakanzuru aya akanga atyora mutemo nekuparadza nzvimbo idzi. Asi mukuru weVSET vaSamuel Wadzai vanoti vane kunyonyota uye kushamisika kuti sei hurumende yakasvika padanho iri isinawo kutarisa vanorarama nekutengesera mumigwagwa vari ivo vakabata upfumi hwenyika.
Tine kunyunyuta kukuru chose nekushamisika kuti hurumende inopa chidzidzo chakadai sei vasingatarisi mashandiro einformal sector. Informal sector ndo yakabata ikonomi, endi taitarisirawo kuti mamezhas anoiswa nehurumende anopawo mukana padiki diki zvapo pekuti informal economy ikwanise kunge ichioperator. Ndokuri kuraramira vanhu vese, ndokuri kuwanira vanhu mari yekuti vakwanise kutenga chikafu chokurarama mudzimba. Saka danho ratorwa nehurumende iri chero zvaro zvarakanaka pakuti tiri kuda kuderedza kuparara kwechirwere ichi, pati ngapawanikwe zvinoitwa kuti informal economy ikwanise kushandawo sezviri kuitawo industry necommerce, nokuti ndokuri kuraramira vanhu vese.
Tiri kuona kuti nyaya hombe inogona kunge yaita kuti hurumende inonoke kubvumidza nhengo dzenyu kudzokera pamabasa adzo inyaya yehutsanana nekuona kuti chirwere checoronavirus ichi hachiparadzirwe. Imi munozogona here kuchengetedza nzvimbo dzamunoshandira?
Isusu seboka revhiseti takazvipira kuti tibatsire mamembers edu anenge awana mukana wokushanda kuti ashande pakajeka, ashande ane zvikwanisiro zvokuti pasava nekuparadzira kwechirwere ichi. Saka hurumende dei ikatarisa danho irori rayatora votipinzawo muzvirongwa zvavo, isusu tibatsirawo mainformal traders kuti ashande pakachena uye vane zvikwanisiro zvekuti vashande vasingaparadziri COVID.
Takanzwa hurumende ichiti ichabatsirawo vari kutambura kusanganisirawo nhengo dzenyu dzamaiti maendesa mazita kuti dzinge dzichiwana rubatsiro. Pane vati vawana here rubatsiro ruri kubva kuhurumende?
Mukoma Jonga, ndingareva nhema kana ndikati zvinhu zvakatimirira zvakanaka. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hurumende yakaparura ikashambadza nyaya yekuti vachabatsira vanhu vari muinformal economy kuti vawane raramo panguva yelockdown ino. Asi tava mudanho rechitatu relockdown, hapana kana sendi yatiyawana mamembers edu.
Ava vanga vari mukuru veVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai, vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe, vaObey Mwari wangu, ava vanoti kunyanga hazvo hurumende iri kuita zvakawanda mukurerutsira zvinhu zvevanorarama nekuzviitira kuti vange vachidzivirira kupararira kwecoronavirus, hapana chinhu charerutswa sezvo vasiri kukwanisa kupinda mumigwagwa munove mavanogara nekushandira.
Hurumende hongu yauya ichirerutsa zvizhinji, asi kwatiri isusu vanongorarama nekutengesa hapana chinhu charerutswa, nekuti mumastriti imomo ndiwo matinokwanisa kugara tichitengesa, ndiwo mune vanhu vanenge vachitenga. Uyezve mukaona kuti nyika yedu haina kana mabasa, mabasa ari kubva kune isu yekuti tizvifungire nekuzvishandisa. But manje kana hurumende yakacreata unemployment yakakura kudaro, asi pasina zvatiri kuwana tinongoona kunge tiri vanhu vangorasirirwa sezvo tichinge tichizvitengera tichitenga.
Mune matanho amuchatora here kuti hurumende ikwanise kunzwa kuchema kwenyu?
Kutora danho kana uri munhu ari kuzvitengesera zvinenge zvichienderana nekuti muri kubvumidzwa nekutora matanho acho. Zvamunoziva ndechekuti Zimbabwe munhu angoziraramira nekuzvoera. Chatirogona hapana. Nekuti kana tikada kuti tidemonstrate tinosangana navo vachiita seuita tsvimbo mugodzi. Tikada kuti titaure zvatinotaura hapana anotinzwisisa. Saka takungoona kunge vanhu mainformal traders vatiri kuita izvi havana mvere vafungane zvedu. Takamboudzwa mazuva ano kuti kuchauya mari yakanzi ndeye kuzotibatsira semainformal traders, but panga pakunzi panoda vanhu vari registered.
Tinoona kuti lockdown yawedzerwa zvakare nemasvondo maviri, zvichakanganisa zvakadii raramo yenyu?
Apa pakuwedzerwa kwemamwe masvondo maviri apa rufu kuvana vanotengesa, nekuti chekutanga ndechekuti kwatinohodha kwacho kwakavharwa. Chikumba kwacho hakuna chekubata. Mitero chero hurumende yakambotaura kuti musabhadhare, asi tinenge tichigara mupambani vatisingabhadhari. Kwoiye munhu wacho anenge aine imba yaanenge atipo kuti tigare iyewo anenge asingatenderi kuti vamwe vazhinji vacho vanotengesa futi. Saka ndinokutaura even vakazoti mazuvano vakaita sei asi zvinorwadza kune munhu ari kutengesa ari mustreet, nekuti mafees anenge akamirira, marendaus akamirira, magetsi odhura, gasi ratinonge tichida kutenga racho radhura. Hapana chinhu chakachipa muZimbabwe. Saka ndiri kungoona kuti sezvo tiri vanhu vanotengesera hatina kwekuenda, nekuti mai vatsva musana mwana atsva mudumbu.
Avanga vari vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe, vaObey Mwari wangu, vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Nhengo yeZANU-PF inomirira Slovela muparlamende, vaMutokozisi Mpofu, vari kukurudzira kuti hurumende yeBritain ibvise zvirango zvayakatemera hurumende yeZimbabwe senzira yekucherechedza mabasa ari kuitwa navana chiremba pamwe navana mukoti vemuZimbabwe avari kufira kunyika iyi nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura neStudio 7 vari pacrossroads kuno kuslovela vampofu au vakafirwa nemukuwasha wamasvondo matatu adarika aiva mukoti kuUK vakulisani Nkala vanoti vakarwadziwa zvikuru nekufa kwakaita vankala kuburikidza nechirwere cheCOVID-19.
Zvakatishunguruza zvikuru kushaikwa kwemukuwasha wangu yanga ari kubasa achida kuedza kuti aprotekte upenyu wamu patiye zvakazvimbatawo so district takatotambudzika zvikuru.
Hanzvadzi yemufi muzvare Silungile Nkala vanotiwo hanzvadzi yavo aive munhu aida basa rake zvakanyanya uye akanga akapikira kubatsira vose vanorwara.
Tinorwadza kuti akashaika vari kuUK, but zvinofadza nje kuti vakafa vachiedza kubatsira. Nyange vanga vari kuUK tinotenda kuti kwavanga vari vaingobatsira ivo vanhu vairwara. So tinofara kuti aiwa ngwasha akafa ari kubasa rake akafa ari soja. Rikuhondo bachinozongorwadza kuti akafari kure ende kusagona kunosvika ikoko kuti timuoneke ndizvo zvingarwadzi. Pataiwa mwedu inogadzikana kuti akafari achiita zvinhu zvakanaka.
Vampofu vanoti chero zvazvo rufu uri murayiro waMwari, hurumende yeBritain inofanira kubvisira hurumende yeZimbabwe zvirango senzira yekuremekedza zvarwa zveZimbabwe zvakafa nechirwere cheCOVID-19 zvichirapa zvizvarwa zveBritain kuEngland kwakare. Vampofu vanotiwo mhuri dzevakoti vakafira kuBritain idzi dzinofanirawo kuripwa nehurumende yeko.
No, iye zvino Britain inini maonero angu inofanira kutozonyatsozvitarisa izvozvo because ivo vanhu vekwetu ndovakabatsira Britain, vakabatsira zvizvarano zveBritain. Zvimwe zvakatorikava, zvakatorarama nebasa revanhu vetu. Asi iyo tirambe ichingotiitsira masanction isvichibatsira, I don't think it's really fair. Inofanira kuti inyatsozvitarisa. Ndofunga vaBoris president, prime minister vepo nayamborwaraka. Akaona munopuka maZimbabwe ndaito mubatsira kuti asave parikavi. Ndofunga hai pavachagara vachazvotarisa kuti vavise zvirongwa izvi zvemasanctions.
Hurumende yeZimbabwe inogara ichikurudzira nyika dzekumavirira dzinosanganisira America nemubatanidzo weEuropean Union kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vevatungamiriri muhurumende yeZimbabwe vanosanganisira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe. Asi nyika dzekumavirira idzi dzinoti Zimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuvandudza nyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti dzigokwanisa kubvisa zvirango izvi. Zvichakadai, rimwe gweta remuHarare kudzaika dzere vati kuripwa kwemhuri idzi kunokwanisika chete kana vakoti nana chiremba vakafira kuUnited Kingdom ava vakanga vakanyorerana pasi zvakakwana nevashandirwe vavo kuUK ikoko.
Zvinokwanisa kuitika kana kuri kunzi avo vashanda vanga vaine contract inotaura izvozvo hurumende yeUK. Sekuti toziva kuti pamutemo panogona kunge paine workers compensation, temo wagara unenge uripo wekuti kana munhu achinge afa kuda kwenjodzi anenge asangana naye pabasa anokwanisa mhuri yake inokwanisa kuzopiwa mari.
Hatina kukwanisa kunzwa kuhurumende yeBritain nemuzinda wayo uri muHarare kuti matanho api atorwa nehurumende yavaBoris Johnson panyaya yezvirango nekuripwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvayo mune zveutano kuUK izvi zvakafa nechirwere cheCOVID-19 zviri pabasa. Asi hurumende yeBritain kuburikidza negurukota rezveutano vaMatt Hancock yakatozivisa svondo rapera kuti ichari pamhuri dzevafi vakarasikirwa neupenyu vari pabasa vachibatsira vanhu vainge vabatwa neCOVID-19 nemari inoita zviuru makumi matanhatu zvemapounds ekuBritain. Kusvika pari zvino pave nana chiremba nevakoti vemuZimbabwe makumi matatu nevana pamwe nevamwe gumi vanobatsira mukuchengetwa kwevarwere vakafa nechirwere cheCOVID-19 vari pabasa kuBritain kwakare. Ndakamirira Studio 7 kuSlovela, ndini Thomas Chiripasi.
Kutanga nemubvuro, hurumende yakati yadzikisa kubva padanho rechitatu kusvika padanho rechipiri kana kuti level 2 rekurwisa chirwere cheCOVID-19 chapa kuti vanhu vagare mudzimba uye kuti upfumi hwenyika dzepasi rose hugwadame. Muchikamu ichi hurumende yakati mabhizimusi ane chitsama atange kushanda. Asi izvi hazvisi kuitika nekuti panenge pasina kujeka kuti matanho anodiwa kuti vashandi vadzokere kumabasa angasadzikiswa sei. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyaya ye hurumende yekuda kupa vema bizimisi mutoro wekuti vaveneke vega vashandi vavo chirwere checoronavirus vasati vatanga kushanda yapa kuti urongwa wekuti mamwe mabizimisi avure utadze kunyatsofamba zvakanaka. Mukuru msangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoti kune mamwe makambani kana mbaramatonya airovi zvakadaro padano rekuti vabhadhare mari yekuti vashandi vavhenekwe coronavirus.
Rapid result testing is quite expensive kana ichitwa nema private providers of this service. Vanoita matests acho vari kuti vanoda mari inokwana kuita US $25 for the cheapest, and for those who are more expensive, I charge US $100 for one test.
Tabunza Dr. Murefu kuti zvinhu zvakamira sei kumakambani.
Yeah, aripo makambani avhura nokuti zvanga zvisina kunyatsojeka kuti chinotanga chi kuvhura kana kuti kutesta. Kutesta kwacho akusati kwanyatsobuda pachena kuti vanhu vanotestwa kupi.
Gurukota rezvema industry Dr. Sekai Nzenza vatenda kubepa nauri Herald kuti kuvhenekwa kweCovid-19 kuri kudhura uye zvikwanisiro zvacho zvishoma. Mukuedza kumutsiridza nyaya dzezveupfumi, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaombawo homwe yemari kuti ibatsire vemabhizimisi. Tabvunza muzvina bhizimisi uye vakambotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce vaOzobina nezvehomwe iyi.
Hurumende yakatanga yapa gwaro. Gwaro ravari kuti Economic Recovery and Stimulus Package. Gwaro riri kupa donzvo chinangwa neshungu yehurumende kuti vaise mari inokwana kuita $18 billion. Iri mari yavari kuti i9% ye gross domestic product. Mugwaro irori vapa zvakati zvipenga zvakati wande wande kumapazi eupfumi emuno muZimbabwe. Taona vaedza zvachose kuti vatarisewo kuti pane zvavaita kuti vemabhizimisi zvinge zvinotirerukei. Asi kana uchirangarira kuti 2% tax yakaiswa zvichinzi iroda kuti iende kunyaya dzeutano munyika munomu. Kwenguwa ino mabhizimisi ose anga akavhara kunze kweavo aya ainzi ndeye essential services. Saka tiri kutarisana nekuti mai vatsva musana mwana atsva dumbu. Saka tichangoona kuti izvo sezvo hurumende yanga yatarisa kudai kuti makambani azviite, iyewo sehurumende yacho ichaita chinyi kuti makambani iwaya arerukirwe.
Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti hurumende yakangoita afungira mumoyo rwendo rwembwa panyaya iyi.
Mabhazi acho anga asipakati kwanei kuti vashandi vaende kumabasa. Vashandi vakawanda vakazoita zvokutsvaga machira kuti vaite mamaski. Inyaya yekuti hapana kuita consultation pakaonanswa nyaya yelevel 2. Saka isisu tiri kutaurira vashandi kuti vambumira kuenda kumabasa nenyaya yekuti vato exposure pa danger chaiyo panyaya yekufamba kusina zvinovadzivirira.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana nasi vaudzawo bepanauri Herald kuti vave kuzobvumidza mamwe mabhazi makuru anosimbotakura vanhu panzendo refu kuti ambotakura vanhu mumadhorobha kana aine tsamba, uye anofanirawo kugezwa nemushonga kaviri pazuva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ini Blessing Zulu.
Vechidiki munyika vari kuita zvirongwa zvakasiyana siyana zvekubatsira vanhu panguva yenyika yakavharwa senzira yekudzivirira kutekeshera kwecoronavirus. Mumwe avo vari kuita zvirongwa izvi ndimuzvare Samantha Murozoki, avo vari kupa vanhu chikafu kuchitungwiza. Pari zvino chirongwa ichi chinopa chikafu vanhu vanodarika mazana masere pazuva. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Murozoki pamusoro pebasa ravari kuita.
Takangotanga ndauya kuno kutungwiza. ndivananzwa kuti vavakidzani vedu vakurara vasina kudya. Ndivandati rikandivabikire nekuti inandingarara ndakaguta nyizva kuti munhu wandinoziya ari kurara asina kudya. Saka ndokutanga kwatakatongoita. Musokutanga kwakauya vanhu 24 vakatodya zvakanaka. Mangwana vakauya va double. Namba yachona iri kukwira zvisingaite, asi shungu dzacho dziri kuwedzerawo nadzo because every day tiri kuona kufara kunoita vanhu kana vaona chikafu.
Ungoshanda muri kuchitungwiza ikoko here?
Ndiri kushanda ndiri kuchitungwiza nekuti hazvisi zvinhu zvandakaronga kuti ndoda kuzotanga organization inobatsira vanhu.
Pane vanhu vamuri kudyidzana navo here pachirongwa icho?
Pakutanga ndanga ndichiita ndega. Ndaishandisa mari yandandinayo kusvika yapera. Ndazotanga kuita butter trade kupa munhu kana bhutsu dzandinadzo ndipa pagidhi rechibage togaisa tichidaro. Zvakazosvika pakupera zvinezvi. Ndobva ndaitorombora kanaka kuti vanhu vaiona zvanhu zviri pama WhatsApp status vakatanga kuratidzwa vamwe vavo. Vanhu ndopavakazotanga kuresponda vachindigrow machunks, vamwe ndigrow magroceries.
Chirongwa ichi chakanangana nekubatsira vanhu vakaita sei?
Chiri kubatsira munhu wese ari pakunetsekana. Asi munongoziva panonzi pane rubatsiro panowanda vanhu. Saka tinenge takutora tichiti tinokoshesa vana vadiki pekutanga, kotera vanenge vakaremara nevechikuru nevakadzi vanenge vakazvitakura tichidaro.
Vanogara munharaunda vari kuda kuzivawo kuti inga pane musikana anokwanisa kutibatsirawo, vanokwanisa kubata isei.
Ndinongokurudzira kuti kana munhu ane dambudziko ari kundinzwa izvozvo aziva kuti haasi kukwanisa kuti ape vana chikafu kuti iye adye, achikwanisa zvake kusvika pamba patiri pa 20926 unit A kuseke, ngauye akasununguka. Vanenge vachida kutibatsira vanokwanisa kuti yigira magrosari kana kutumira magrosari kune nzira dzakasiyana. Vari overseas vanongobhadhara mari isitotumidzirwa zvinhu zvatiri kuda kushandisa. Kana varoda kutiisira mari, namba dzangu +26378670100 2.
Avo vanga vari muzvare Samantha Murozoki, mumwe wevechidiki ari kupa vanhu chikafu kuchitungwiza. Vanga vachitaura vari parunhare, vari kuchitungwiza kwakare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, 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 muri Zimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kukurukura nevechidiki nezvezvirongwa zvavainazvo zvakanangana nekubatsira vanhu munyika panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chekukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kana kuti lockdown chakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanise kukupa ichirongwa chedu semazuva ose nekuda kwechirwere checoronavirus chapa kuti tisha ndetiri kuumba. Asi zvisinei, muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection pano panepfenyuro yeStudio 7 nhasi manheru na8 PM.
The Connection na8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Takatarisa kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vachiri pa34 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwanduhu unogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Nhengo ina dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinodzingwa muparamende dzichinzi neMDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe hadzikodzeri kuramba dziri muparamende. Vanotengesera mumigwagwa voshushikana nedanho rakatorwa nehurumende rekuvasiya vasiri muurongwa hwekuti vatangewo kuita mabasa avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.